hurumende yeSecond Republic inodazobutaurirana zvakakwana, asi vakangoita inlateral raise prices overnight vasina kana kumbotaura negovernment, which is actually it's not in the spirit of the Second Republic.
Saka pachagadziriswa sei, hurumende iri kuronga here kusangana nevemabhizimisi ava kuti va
hapana togadziriswa? Hurumende inobatikana nevanhu ka upenyu hwavo, kana tibatawa kuti $3.80 wichi yavo yava kushandisa vari kuimpota and at import parity price, vachipuhwa futi mari nereserve bank zvekuti kuti tichiona kuti zvaita kuti vakwidze overnight kubva pa$1.80 kuenda pa$3.80 unobva watoshaya kuti chii. Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kuri kuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka, chingwa ndo chinoriponesa mhuri dzese. Mhuri inomwa tiyo tosera nechingwa. Saka kana chingwa chakushaikwa, hurumende hainga miri yakangomitari. Obviously we will be coming up with a lot of intervention kekuona kuti zvagadzirika ipapo.
Ko zvavari kuchema chemawo kuti mutengo wemafuta edzimotokari ndo uri kupa kuti zvinhu zviitiwedzerei?
Mutengo wemafuta emotokari ari kuita mari nai blessing. Ukakwatarisa kuti dollar something, US dollar, $1.25. In the region ukatarisa maprices efuel akamira sei. Tinodawo kuti tigare zvakanaka. Hurumende haidi zvokuita maprice controls, but at the same time havangavaregeri vanhu vaakuramba vachingoshupika zvavari kuita izvi. So nyaya inoda kuti itaurwa. Haisiyo nzira yatingade nayo kuti tishande nayo, nokuti haisiyo spirit yeSecond Republic. President chaivo akadaidza macaptains of industry kuState House kuti vataure zvinenge zvichishupa tichionesana. But zvakaitwa izvi zvakaitwa kutonzi eve of independence, totozotanga kutanga kufunga kuti asi zvine imwe motive. Panga pachingotaurirwana, hapana pakambotadza kutaurirana. President wedu anodeedza vese vachiuya kuti ngatitaurirane. Apa handizive kuti chakaitika, just tiri kupinda muindependence pakangofunga kuita kwidza prize kana minister weindustry and commerce anga asingatombozviziva.